Veruzhinji vataura neStudio 7 vakaita savarube nemutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza vashamisa semutungamiriri wavo rinoratidza pachena kuti zvakazivikwa nekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec zvekuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru hazvisi kutambirwa neveruzhinji nanhasi
politically kunoita zvine impact nemeseji yaanongova
Vatapiwa nyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti vachamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati vamunangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vose yavachamisa vari panyanga
isu toona kuti aiwa sapurezidendi tichamisa aiwa tongotarisira kuti vachinje zvinhu
izvi zvatsinhirwa navati neemunetsi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reconcerned citizens agenda
vana vezimbabwe vava vari kune nhamba yavaiva nayo zvakarakidzwa kuti vane chivimbo navachamisa zvese izvozvo zvakarakidzwa kuti vachamisa vakatambirwa zvine masimba uye vachamisa ndiye munhu akavhoterwa nenyika uye ndiye mutungamiriri wezimbabwe
mutauriri wesangano rehashtag tajamuka vamakomborero haruzivishe vanoti chave kudikanwa ndechekuti vachamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende asi mumwe mugari womuharare vafani chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa vachamisa neveruzhinji ndiro rinonzi damba vanana
zvakaitwa nebato remdc alliance nzvemugovera idanho rinoratidza kuti varume vapererwa kutamba nenguva tangoti kuda kutamba nepfungwa dzevanhu vanoratidza kuti havasi sirias pazvinhu zvavari kuita
saka uku kungoitwo hako sezvo ndikaunganidzawo shamwa dzangu ndikazviti ndaa purezidhendi hazvireva kuti ndaa purezidhendi
mudzidzisi pagreat zimbabwe university vataka vafira zhou vanoti chitsvambe chave kuna vachamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira
chavapo ndechekuti zvavagadzwa navanhu sapurezidhendi wavanhu vachiratidza kuti vane chaunga chii chavachaitira vanhu nokuti kugadzwa nokuita zvinopa kuti vanhu vezimbabwe varerukurwe noupenyu zvinhu zviviri saka tinoona vachamisavo vakatarisana nedambudziko guru kwazvo nokuti vakomana vezano havasi vakomana vanoratidza kuti vangabva pakuba noumhondi hwavo vanhu vanoda kuramba varipo panyanga vachiba zvisinei kuti vanhu vemuzimbabwe vari kuyaura nenzara vari kunungwa svosve nomuromo saka chitsvambe chiri kwemdc zvekuti vachamisa zvavagadzwa sapurezidendi wavanhu chii chavanoitira vanhu kuti zvinhu zviendeke zvionekwewo kuti vanhu vemuzimbabwe vava nani nokuti vana purezidendi wavanhu saka ndo dambudziko guriro rekuti purezidendi wavanhu achaitirei vana vezimbabwe vayaura nenzara vasina mabasa
vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa nezec kuti ndizvo zvakabuda musarudzo kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera kudzamara vamunangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomu vachiti ndivo vakakunda musarudzo asi nekune rumwe rutivi vamunangagwa nebato ravo rezanu pf vanoti vakakunda zviri pachena vachiti vachamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo mutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo vakaudzawo bepanhau reherald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiriri wemdc vamogen komichi zvekuti bato rinopikisa iri rakagadza vachamisa semutungamiriri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupirigura hurumende vamoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi